munyika muno taitota zvigore masai by night politician vana monzora vari kuda kubuda vachizviita kunge vari authentic mustruggle yedemokrasi vatiri kuona nezvekuti vari kuda kushandisa kusungwa kwevanhu nekukuwadzwa nekumisita kuri kuita members of parliament honorable solo naonorable scala nedinyasime16 vachitora majournalist vachiita missing from the world and missing from vatapi venhau vachivaudza kuvaenda kunoona vascala vascala vakataura kare kuti havadi kupinda munyaya dzaana mgc nenyaya dzezvanhu ivo vanomira nebato ravo retriple c asi vamonzora vari pakuita weaponize and carry nyaya yekukuwadzira nekushungurudza kuita vanhu iti very unfortunate nekuti haziiti kuti vanhu vachivictimiza imi muchitsvaga limelight.
Asiwo pane zviri kuitwa here nevatungamiri vebato renyu kubatsira mhuri dzevari mujeria?
Takaenda kunosangana nemhuri dzenyatine navashamisa semukuru wedu vachitaura kuti kunzwa kuti maconfusion emgc anenge achitaura vakuti no taona mhuri taita zvakati asi vawana zvavanoona ndo saka vaitenda vashamisa newelfare department etriple c neruzhinji rema zimbabwe vari kujustora civil society maloya ari kubetsera genuinely kuti vanhu venyasimi vawane assistance. Izvi hazviiti kuti vanhu vatsvage limelight vachitsvaga majournalist, inyaya dzinoitwa kuti tiwane freedom of these political prisoners. Saka ndozvatiri kuona but tinoaziva ndo maitiro avo isu tinomirira chokwadi cannot have a politically from the victimization of our members. Those are two and those are with our Ruavo, my advocate for the Vasaura with Aka, my Zimbabwe, my journalist, may you can say Mutaita and his list by this tribe by United politicians, but with the opposition to the opposition, Wajipa, news, the Butua and our scholar.
Ko sei vachamisa vasiri kuenda kunovaona vamonzora vachikwanisa kuenda vasiziva
vasikala havana kuona nyati kune mutemo wezanu nemutemo wedress of us ndosaka vana monzora vari pato zanu vakabvumidza kuti vapinde kuchikurupi even against the will of honorable scala and honorable godtole asi vashamisa vakarambidza zvokuratidza kuthe selective application of the law.